manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 17, 2024 makateerera ku studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa iri kuisa mute pamusangano weSADC uyo. Vanoita zvemitambo vokurudzirwa kutsvaga nzira dzekuzvishambadza nekushambadza mabasa avo kuti vaonewo cheuviri kubva mazviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yatambidzwa chijana chekutungamira sangano regungano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC pamusangano weSADC Heads of State Summit waitirwa muHarare. Asi munyika maberekera ingwe kune vanopikisa vari kupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvi zviri kushorwa nevakawanda pasi rose zvichinziwo zvasvibisa zita renyika zvakanyanya. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidzwa jana iri richapera mushure memwedzi gumi nemiviri sezvagara zvichiitwa, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dziri muSADC kuti dzisabvumidze dzimwe nyika dzingada kudziudzira zvekuita munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi.
Let us never sacrifice our unity, solidarity or African culture.
Ndinoti hatifaniri kutengesa rusununguko rwenyika dzedu nekuda kwemari. Ngatiitei kuti vose vanoda kutibatsira kusimudzira upfumi hwedu vaite izvi vachitevedzera mitemo yedu isu.
Vachitaura pamusangano mumwewo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muSADC vaElias Magosi varumbidza utungamiri mugore radarika wevanga vari mukuru wesangano remubatanidzwa iri vaJao Lorenzo.
I wish to take this opportunity to thank the chairperson of SADC, His Excellency João Manuel González Lorenzo.
Ndinoda kukorokotedza nekutenda vaLorenzo vakabata basa rinonwisa mvura mudunhu redu mugore radarika.
Asi varikowo vanga vachitarisira kuti musangano wanhasi uchakurukurawo pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe dzisina kugutsa veruzhinji vanosanganisira iyo SADC, African Union nevakawanda vemuZimbabwe, hurukuro inova isina kuitwa. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti kunyange vatungamiri venyika dzemuSADC vauya neuwandu hwavo kumusangano weSADC hazvirevi kutambira sarudzo dzakaitwa navaMnangagwa.
Kana riri dare rikagadzikwa chero mumusha mebhinya kana kuti memuroi hazvirevi kuti vauya kuzokorokotedza kana kusumudza nekuvandudza uroi kana hubhinya. Zvine zvavangoti zvakarongwa kare kuti rinenge riri dendenezwa kana kuti majana kana kuti mikana yokunge vanhu vachisumudzira chiitiko ichi.
Asiwo mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti zvinosuwisa kuti vachamisa vachiri vakabatirira panyaya yesarudzo.
Asi neimwe nzira vachamisa zvavanakira nokuti kana vane zvichemo zvekuendesa kuSADC havachakwiri ndege, vanongorova mota yavo kana kungofamba netsoka vosvika paofisi yachairman vosiya zvichemo zvavo kuSADC zvoongororwa.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu waitirwa paparamende itsva kuMount Abden muHarare waona vatungamiri venyika gumi neshanu vachiuya muHarare kunze kwemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema avo vanofungidzirwa kuti varimira namuganhu navaMnangagwa. vamunangagwa vakaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti Zambia inowana rubatsiro rwakanyanya kubva kunyika yeAmerica. Vakuru muhurumende yavamunangagwa nemubato ravo reZANU-PF vanopomerwawo mhosva yekusaremekedza vaichilema nekuvatuka pakaitwa sarudzo munyika, sezvo Zambia yaitungamira chikwata cheSADC chakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka. Vaichilema vakataura vari padande mutande nezuro pakutambidza chigaro chasa chigaro weSADC Troika kuNamibia. Vanoongorora nyaya dzezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro cheBindura University of Science Education, Dr. David Makwerere, vati vatungamiri venyika dzemuSADC havafaniri kuwanza simba kumuromo sepinjisi, asi vanotarisirwa kuita zvavanovimbisa veruzhinji.
Tinotarisira kuti mukushandidzana ikoko vatungamiri veSADC vagone kuzadzikisa zvavanotaura nekuronga musangano, nekuti nguva zhinji vanotaura nekuronga pasina chinozobuda.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kushandiswa kwemishina yechizvino zvino kuti SADC ibudirire, kana kuti promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. Asi vakawanda munyika vanga vave kuda kuti musangano uyu uitwe udarike, sezvo vanga vachioneswa ndondo nemapurisa nemasoja ayo anonzi anga achityira kuti vanhu vanogona kuratidzira. Vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe vanosanganisira vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa mumwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika apo musangano weSADC waizoitwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo dziri kukurudzira vaimbi, vatambi nevamwe kuti vatsvage nzira dzekuzvishambadza nekushambadzawo mabasa avo kuti vakwanise kuwana chouviri. Kurudziro iyi iri kuuya panguva iyo vamwe vari muchikamu ichi vari kutatarika kurarama sezvo upfumi hwenyika hwananga kumawere. Ko, ndedzipi nzira dzekuti vatambi vangazvishambadze? Pasmond Lovu anotipanyaya inotevera.
Nzira idzi dzinosanganisira madande mutande akaita seFacebook, X yaimbonzi Twitter, TikTok nemamwe. Vamwevo ndo vanoshandisa zvivhitivhiti zviri mumabhazi uye kushandisawo vane mukurumbira kana kuti mainfluencers. Muimbi akaremara ane mukurumbira munyika Chipo Muchegwa audza Studio 7 kuti akasimudzirwa zvikuru nekuridzwa kwenziyo dzake mumabhazi.
Vekunze vanonga chiya kuno kana vanonga chienda kuko vanonga chiona kuti kutoro nema attitude vabwe vari kutasvo vari kugona kuita music kuti music yedu iri zvomabhazi zvezveri right the way of marketing our music.
Vanoongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform SIFAPA muzvare Angeline Dimingo vanoti mimanzi nemitambo zvinokasika kupararira kumativi ose enyika kuburikidza nekuridzwa mumabhazi.
Munhu akanakidzwa nemimanzi ari mubhazi achatakurana nawo mumanzi iwoyo achada kunounzwawo kunzvimbo yaari kuenda.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot mako vanoti semaonero avo kushandiswa kwemadande mutande kunopa kuti mbiri yemunhu ikurumidze kusvika kana mhiri kwemakungwa.
Vanokwanisa kuzvitengesa kwete munyika mavo chete, asi vanokwanisa kuzvitengesa kune dzimwe nyika, kune vamwe vanokwanisa kushanda navo nekuburikidza kukuva vari chiwanikwa varipo panzvimbo dzakafanana seintanet.
Muimbi wemusambo wembira achidzidzisa zvemimhanzi paMusic Crossroads Academy Mary Anibal anoti akashandisa nzira yedande mutande resocial media kushambadzira damba refu rake rinonzi Maria Wenyu muna chikumi gore rino.
Ndiri kushandisa social media yakaita seWhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter uyezve neYouTube.
Pane vamwe vanoita zvemitambo vaitambiri yakanyanya pamadande mutande akaita seFacebook vakaita saTaira Chikocho kana kuti Madam Boss, Admire Mushambi kana kuti Mama V pamwe naMai Titi nevamwe vanoshandiswawo nevanoita zvemitambo kushambadzira basa ravo. Muimbi Nyasha Murada uyo aimboimba nechikwata cheGwevedzi Afro Acoustic Band anoti mari dzinodiwa pakushambadza nziyo dzavo dziri kunetsa kuwana.
Inhau yemafans mari kuti tinge tichikwanisa kuti kana tinge tatsikisa nziyo dzedu nemavideos tigokwanisa kuzvipusha nekuzvishambadza kuti zvisvike kune vateereri.
Vachitaura ni Studio 7, mukuru wa National Arts Council of Zimbabwe, Vanapolion Yani, vanoti vanoshanda nehurumende kuti chikamu chezvemitambo munyika chivandudzike kuburikidza nerutsigiro rwakasiyana siyana.
Tinobatsira maartists tichivapa matraining, tichivapa zvemikana yekuti vafambe kuenda kunze kwenyika, vachionawo maitiro anoitwa mabasa ewayo nevamwe kunze kwenyika kuti vavhurike pfungwa vakwanise kuita zvine mutsindo kana vadzoka muno muZimbabwe.
Kuturikwawo kwemabillboard mumigwagwa ndeimwe nzira yekushambadza zvemitambo inowanzoshandiswa zvikuru mazuva ano mumaguta. Muimbi wenziyo dzechitendero Janet Manyowa anoturikawo mabillboard aya mumigwagwa iri mukati meguta reHarare achishambadza nziyo dzake sezvinoitwawo naAlec Macheso nevamwewo. Nepfenyuro dzewireless televisioni pamwe nemapepa nhau zvichiri kushandiswa zvakanyanya zvisinei nekuchekechera kwaita dandemutande resocial media. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Nzofu.
The Voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yehondo iri muDRC inonzi iri kupa kuti chirwere cheMpox chiri kunzi neWorld Health Organization chinogona kupararira kunyika dzakawanda chinetse kupedza. Vanhu vazhinji nekuda kwehondo vanonzi havana ruzivo rwakanyanya nezvechirwere ichi. Kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu vafa, vamwe zviuru gumi nezvinomwe vakabatwa nechirwere ichi kunyanya muDRC. Ukraine inoti yadonedza ndege dzehondo dzemhando yemadrones gumi neina dzatumirwa neRussia matunhu matanhatu manheru anhasi. Zvakadaro, Russia iri kupomerawo Ukraine mhosva yekuparadza rimwe zambuko mudunhu reKursk ichinzi iri kushandisa zvombo zvairi kupiwa nenyika dzekumawirira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Advocate Nyaradzo Mashaya Mombe, avo vanova ivo mutungamiri wesangano rinonzi Identities Media, avo vachange ivo vari kuparura chirongwa chitsva chekuremekedza vanhu munharaunda vari kuita mabasa akakosha. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu mukatitsanangurira kuti chirongwa chenyu ichi chinonzi chii uyezve chichange chichifamba sei.
Tine mufaro mukuru zvikuru zvekuti tiri kutepfenyura chirongwa chemaaward kana kuti mikombe inopiwa avo vari kuita zvakanaka munharaunda dzedu. Takanangana nekuda kukurudzira hunhu yedu atakakura tinahwo henyu kana kuubuntu. Chirongwa ichi ndechina awards kana kuti mikombe chinenge chizopiwa vanhu vanokodzera. Sorokesho ndekoko tiri kutepfenyura chirongwa ichi tichiudza vanhu kuti pane yatingati makategori kana kuti mabasa akasiyana siyana achange vanhu vachikwanisa kuzvinominisa kana kuzvifaridza kana kufaridza vamwe vanhu. Zvakanangana nevari mumabhizinesi vanoti kana vachinoita mabhizinesi avo vanodzoka kumhanhu chedu vachibatsira vanhu vanovakazvitakara vatingatire mahumanitarian vaivayo. Akasiyana siyana maawards achoni achange achitambisa kuti vanhu vazvinominete kune vemaarti vemuafrica. Saka emuzimbabwe muno mitempo zvechoitu emuafrica.
Vanhu vanokwanisa kuzotanga kunge vari kutaura kuti wavanoda kuti apinde pachirongwa
chenyu chindirini
kudzamu hure iwo yikatakanangana nawo zvichienda kumberi chinosvika muna septemba zvakazara vanenge vachikwanisa kuzozviwana pamasaisai edu
vanenge vachikwanisa kuti vawanikwe ivo vachisarudzwa kana kuti kunominatewa vanenge vakaita zvakaita CNC
vanhu vanoziva kuti vaisa zvakawanda zvakakwana munharaunda dzavanogara tingati investment kana munhu ari kunge ane bhizinesi rake tinoti munhu uyu akwanisa kuitirawo chii zvemunharaunda yaanogara kana kuti kwaakakurira kana kuti kwaanobva ingave kuri akachikoro ingave kuri kudii kana kudii zvako zvine mutsindo zvekuti vanhu vanoona kuti izvi zvino zvinhu zvinobatsisa vangange vari avo vanhu vanokurudzira tingati kana ikodzero dzemadzimai kana kuti dzevakaremara kana kuti dzemayouth vanenge vachipinda nemakore kana madzemi kana kuti makumi nemashanu ndichita basa iri homoinda kwanzapika chikati chakati chakati ndakabatsira vanhu mugodzi ndikazokwanisa kubatsira vana zvakati kana kumadzina zvakati vanhu vese ivavo muuwandu hwavo vanhu vati kuda kutenderera vanhu vachida kuda kutikurudzira vanhu vachida kuti vamwewo vaone kuti kuita zvinhu zvakadai zvakanaka
semudzimai chii chakaita kuti mufunge kutanga kuita chirongwa ichi
chakandikurudzira chinhu chishandisa kuona zvimwe zvirongwa zviri kumazuva ano zvimwe zvirongwa zvakuda kuti vanhu tibhadhare mari kupinda mazviri asi isusu tinenge tichiti choda kukurudzira kana kutenda nekuti chirongwa ndechekutenda vanoshanda vanotiita zvakanaka munharaunda vachiti tingatokapa maawadi saka zvino kana tichiti toda kutenda vanasisinyari kana vanasisinyazi vanopota vachiitisa zvakanaka tozoitirei zvekuti vatende kana tingatiisei mari kuti tikupei awadi saka inini seumwe munhuwo anoshanda munharaunda nevanhu ndakaona ndikati pane kakutendwa handinoda kuti tiite saka tinoda kutenda nenzira yemhando yepamusoro avo vanozvipira kuti vabatsire vanhu ndo zvakandipa shungu dzekuti pane kakungere katinoda kuita vanhu toda kuvapoka mari tinodawo kuvapowo zvakasiyana siyana zvekuti vabhewo musiye vakabata vasvike musiye maawadzi nekuti tichange tine maawadzi nananeziyanga ari kuteera kuti vanenge vahwina mikombe iyi vabudiwo vakabata chauviri kwete kuti tivatorere chauviri chauviri ichi chinova chinobatsira ivo pachie zvavo nemasangano avanobata nawo saka toda kungotenderera vanhu shuviro yangu ndeyekutenderera vanhu nemhando yatinoda kutenderera nayo
vanenge vachida kuti vaone uyezve kuti vanominete vanhu kana kusarudza vanhu vanoenda kupi
pane Facebook page inonzi the list by identities media kana kuidentities media Facebook page kwedu vanogona ndichaga ini nyaradzi mashanude
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous Musakanga nekuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro navaFarai Maguhu vanove mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance tichitarisa kuparadzwa kunonzi kuri kuitwa nharaunda nevanhu vanochera zvicherwa zvakaita segoridhe vari kusiya vasina kufushira makomba avanenge vachera. Ngatinzwei vaMaguhu hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kubva tichiwana kuzvitonga kuzere muna 1980 hatisati tamboona dambudziko rekuparadzwa kweenvironment seratiri kuona kubva kunana 2020 2019 zvichiuya pari zvino. Goridhe iroro harina chekuita nedevelopment yearia iyoyo asi kuti riri kusiya minda amakomba zvekuti zviri kukanganisa kuwanikwa kwechikafu food sovereignty munzvimbo dziri kucherwa. Vari kutema miti kugobora miti vari kuchera mudzizi dzizi dzakaita sana Mutare River wana odziliva anguwa madaka. Saka unuona kuti kosti kuchea origi ili. Yaka kunda kudarika mari kuti urume ndendo ya wachawana. Mulipo wacho uchabada wanima generations achazo uya nesu wacho. Nekuti nara unda hizi zichada makore makana ma decades de makore kuti zikwanise kuziporesa kubva kupondwa nekucherwa kutemwa-temwa zviri kuitika nekuda kwechikorokoza ichi.
Asi takambonzwa kurudziro yekuti vanochera zvicherwa ava vasiye vafushira makomba avo. Hazvisi kuitika here izvo amaguru?
Hapana zvandinoziva zviri kuitika kuvhara makomba iwavo. Dambudziko guru riri kuitika muZimbabwe nderekuti mining yapolitical activity. Hapana panongoungana vanhu vachichera pasina vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachizopupura goridhe ravanenge vachichera vanhu vavo. Saka mukutyora mitemo yehurumende, mitemo yeenvironment, vane support yemaleaders avo vanenge vakapika vakabata bhaibheri vachiti vachaita zvese zvavachaita vachiteedzera constitution nemitemo yenyika. Ndo vamwe chete ivavo vari kuprotekta vanhu vavo vachikanganisa nharaunda. Pane dambudziko guru raapo ipo zvino rekuti veema havachakwanisi kuita basa ravo. Kune nzvimbo dzavasisatogoni kuenda kunoti mirai zvamuri kuita, nekuti vanenge vakuita sekuti vari kurwisana nemapoliticians vari kubhenefita kubva munzvimbo idzodzo. Saka tiri kuona chikorokoza chiri kuwanda. Kana goridhe rapera panoenda pane imwe nzvimbo.
Tingati makorokoza chete here ari kukonzera kuparadzwa kwenharaunda uku?
Zviri kuitwa West nemachina zvekare. Anova makorokoza haasi mainvesta machina ari kuya muZimbabwe. Makorokoza vari kungochera pavangoda. Makomo akaita sana botere kwaiko zvino izvi zvinonyadzisa kuti gomo rinokosha zvakadaro iko zvino izvi ranguva nemhanza muparavara, miti yese iri kuparara. Kana mvura ikazonaya, mvura inenge yanaya nguva yakareba iya, ndoyekuti makomo iwawa achapaduka, mvura ichinoyeredza vanhu vanenge vari muzasi imomo. Ndozvatiri kuona kunana Premier Estate. Kunewo makorokoza edu echitema kuti makorokoza echichina vari kudhubura makomo. Makomo iwavo vanochera matrench mumusoro umu vachichera makomba zvekare. Kana mvura yanaya makomba iwo anoita madhamu anozopaduka mvura yodzika ichiyeredza vanhu nemhuka pasi ipapo. Saka tine njodzi huru yatakatarisana nayo.
Tiri kunzwawo kuti vakawanda vave kupinda mukuchera zvicherwa zvakaita segoridhe nezvimwe. Zvii zvingadai zvave kusunda vanhu vakawanda kuti vapinde mubasa iri?
Hongu zvinodaro, nekuti mukatarisa ikonomi yedu yeZimbabwe tinotoziva kuti kana uchinge wawana goridhe unoritengesa nemari yekunze, zvikuru sei American dollar. Saka izvozvo zviri kusunda vanhu vakawanda.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran, muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ofisi inoona nezveIran muAmerica yeOffice of the Special Envoy for Iran yakanyora padande mutande reX ichiti inoshoropodza zvakanyanya kuurayiwa kwaReza Rasai nehurumende yeIran nekuedza kwayo kuti pasi rose ribvise maziso aro pakuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita. Reza Rasai aive nemakore 34 ekuberekwa uye aiva achibva kudunhu revanhu vechikedish neyasan muIran. Akasungwa mudunhu reKermanshah munguva dzekuratidzira kwevaipikisa hurumende muna 2022. Kuratidzira uku kwaive kumwe kweurongwa hwekutsigira madzimai weWoman Life Freedom Movement wakatsvaira nyika iyi zvichitevera kufa kwaMahsa Amini, musikana wechidiki wechikedish Iranian akanga ari muhusungwa achipomerwa mhosva yekutyora mutemo unomanikidza munhukadzi wese muIran kupfeka jira mumusoro kana kuti hijab. Vanhu vanosvika zviuru gumi nezvisere kana kuti 18,000 vanonzi vakasungwa mukuratidzira uku, vamwe mazana akaurayiwa. Rasai akapomerwa mhosva yekuve nechekuita nekuurayiwa kwenhengo yeIran Revolutionary Guard Corps, uye muna gumi guru 2023 akatongerwa rufu. Amnesty International nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti kutongwa kwaRasei kwakanga kusina kujeka zvachose, nekuti akaoneswa chitsvuku achitochwa pamwe nekushungurudzwa. Rasei akaurayiwa musi wa 6 Nyamavhuvhu, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakaurayiwa vachipomerwa mhosva dzekuratidzira panguva yeWoman Life Freedom kugumi. Kurayiwa kwake kwakaitika zuva rimwe chete mushure mekunge United Nations Human Rights Council yabudisa gwaro kubva kuchikwata chakaita ongororo pamusoro pezviri kuitika muIran cheIndependent Fact Finding Mission on Iran. Chikwata ichi chakati kushungurudzwa kwevanhu nehurumende yeIran kubva muna 2022 kwakanyanya kukanganisa vemarudzi mashoma nezvitendero zvidiki muIran, kunyanya vemarudzi evashoma eked nebaluch. Gwaro iri rakanongedza kunyaya yakabvira kare yekuve nevanochengetedza nyika mumatunhu ari kumiganhu yeIran akanyanya kugarwa nevemarudzi nezvitendero zvevashoma, richiti izvi zvakapa hurumende mukana wekudzvinyirira vanhu mukuratidzira kwagunyana 2022, kusanganisira kuburikidza nekuparura chirongwa chekutumira mauto nguva pfupi kuratidzira kuchangotanga. Gwaro iri rakati kutyorwa kwekodzero dzenhengo dzinobva kuvashoma kwakawedzerwa mukuratidzira kwagunyana 2022, uye chikwata ichi chakaona kuti kumwe kutyorwa kwekodzero uku kunokodzera kunzi kuti kunzi imhosva dzekushungurudzwa kwevanhu dzakaparwa maune. Gwaro iri rakashoropodza kushayikwa kwekuongororwa kwemhosva idzi. Reza Rasei ndemumwe wevanhu vachangobva kushungurudzwa nekuurayiwa vanozivikanwa uye vachibva kunhengo dzerudzi rwevashoma vaurayiwa muIran mushure mekushandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo dzekuungana nekutaura zvavanoda. Sezvakanyorwa nehofisi inoona nezveIran kana kuti Special Envoy for Iran, kuenderera mberi kweTeheran ichishandisa mutongo werufu kuvanhu vakapinda mukuratidzira kweWoman Life Freedom zvichitevera matare asina kutwasuka nekumanikidzwa kwevanhu kubvuma mhosva dzavasina kupara zvinofanirwa kushoropodzwa zvakanyanya. Hofisi iyi yakati inoramba yakazvipira kuona kuti hurumende yeIran yatorerwa matano nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya kwairi kuita. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga, makaterera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nekunze. Mumitambo yekutanga yechiguku Super Cup First Round, FC Platinum yarwayo Tel 1-0, kuchiti Caps United yarwa Bekita Minerals 1-0, Chicken Inn yaita Mangange 1-1 neYada. Asi yazorowa iyo Chicken Inn ndio yakundwa kuma penalties ni Yada 5-4. Mitambo ye English Premier Soccer League yatangawo nasi. Pa mitambo yatambwa nasi, Liverpool yarwayo Ipswich 2-0. Kuchitiwo Arsenal yarwayo Wolverhampton 2-0. Nottingham yaita Mangange 1-1 ne Bournemouth. Newcastle yarwawo Southampton 1-0. Kuchiti Brighton yarwayo Everton 3-0. Aiwa, sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa iri kuisa mute pamusangano uyu. Mashoko achangotambira anotiwo imwe nengo ye MDC uye vaimbova mumiriri weBinga North mudare reparamende vaPrince Dubeko Sibanda vasungwa paBite Bridge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai muna Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko isika tisenda bako.